Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 8 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kushoko, vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indava vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vashaita sei paekonomi.
Nyaya yemabond notes yochiriri dzapa musangano wekuzeya budget regore rinouya. Vairairidzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi.
Nyaya yemugwagwa uyo inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wari kunotipedzwe tu darashikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzapera mugwagwa mubato bhanza rapedza mama.
Studio 7 inoenda kwa kuchecheche kuchipinge uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekushandiswa kwemabond notes munyika yatsviriridza pamusangano wekuzeya budget renyika regore rinouya uri kuitirwa muBulawayo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti kushandiswa kwemari iyi kunofanirwa kumiswa zvachose nekukasika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe va John Mangudya vabvunzurudzwa pamusoro pemabond notes. Dzimwe nhengo dzeparamende dzichiti hadzisi kufara kuti munyika murambe muchishandiswa mari iyi sezvo iri iyo iri kuwedzera matambudziko ari kuitika munyika. Nhengo dzeparamende dzaratidza kusafara kwadzo nekuita ruzha apo vamangudya vange vachitaura pamusangano wekuzeya budget regore rinouya, izvo zvaita kuti mutauriri weNational Assembly vaJacob Mdenda vapindire vachikumbira vadare ava kuti vape vamangudya mukana wekutaura. Nhengo yedare reSenate amai Lillian Timvios vati veruzhinji vari kushushikana pakuti ndeipi mari chayo iri kushandiswa munyika, vachitiwo zviri pachena kuti mabond notes haazi kubatsira.
Kushoko, vanhu vada kuziva nekuti kune vanhu vari kutengesa mari US harisi kuwanikwa, rinongowanikwa mustreet chete. Saka ndinoda kuti ndinzwisise kuti indava vari kuramba vachiti bond is 1:1. Ini maonero angu nezvandinoona kushoko ndezvekuti vanhu mari havasi kuiwana. Chero bond inoti iri kutaurwa navamangunjika haisi kuwanikwa. Saka kwandiri vamangunjika vari kuita kunge vasi kunyatsohwisisa kuti zvino vashaita sei paekonomi kuti igadzirike.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari vaFelix Mona vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvakabuda mutsvakurudzo yavakaita muvanhu pamusoro pezvavanoda kuti zvigadziriswe mubhajeti yegore rinouya, inyaya yekuti vanhu vanoda kuti mabond notes abviswe koshandiswa mari yekunze imwe chete inove marand ekuSouth Africa kana kuti madhora ekuAmerica.
Bond ratiri kushandisa maringe neUnited States dollar raakutengeswa paparallel market. Saka vanhu vari kunyunyuta zvikuru kuti mari yedu dai yaitawo chiremerera. Mabond atinawo haachashanda. Ndozvataiwana mutsvakurudzo kufamba kwatakaita maprovinsi edu ari 10 munyika yedu yeZimbabwe.
Asi vamangudya avo vakambotaura kuti vaizosiya basa kana mabond notes atadza kushanda zvakanaka, varamba kuti matambudziko ezveupfumi munyika ari kukonzerwa nemabond notes aya. Vati nyaya kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda kupfuura yainowana kana kuti budget deficit muchirungu ndicho chinhu chikuru chiri kuitisa kuti upfumi husagadzikana.
Tushanse mara kawanda mgovernment kukunde mare tinayo. We are living beyond our means. Saka takashanse mara kawanda. Mare yoyo inotipe problem kuti tongata kuimporta zvinhu nemari atapwa iyoyo. Ndo the root cause. We talk about the medium of exchange. Kutorashika kwa Zimbabwe.
Kurukota rezvemari Professor Mtuli Ngube vabvuma ku Studio 7 kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende idambudziko guru uye vari kuita zvose zvavanogona kugadzirisa nyaya iyi.
Expenditure ye government yakakwira ihombe. What will do pa budget tichaidzikisa titai reduce. Kureducea kwacho will involve several things. Chaita zvimwe zvakawanda se kureducea wage bill ye hurumende nenyaya yema vehicles yezvimo.
Profesa Ngube vazivisa musangano uyu kuti mubudget regore rinouya serimwe rematanho ekuedza kurerutsira veruzhinji hurumende ichatora danho rekubvisa mitero pasanitary ware. Imwe nhengo yeparamende pasipechikamu cheproportional representation amai Priscilla Misaira Wimushonga vati vafara zvikuru nedanho iri.
Chaizvo tinofana kubvisa inonzi pachirungu value added tax tobvisa inonzi duty kana taita izvi zvinoreva kuti mutengo pane avada kunotenga unenge wadzikira unenge uri pasi.
Vachivhura musangano uyu zviri pamutemo vamudenda vati vamiriri veparamende vanofanirwa kushanda pamwe chete nehurumende mukubuda nebudget rinoita kuti upenyu hweveruzhinji rwuve nani. Vamudenda vakurudzirawo kuti hurumende isiyane netsika yekunonoka kuita zvinhu zvainofanirwa kuita vachiti kuita kwakadaro kunodzorera nyika kumashure. Musangano wekuziya urongwa hwekushandiswa kwemari yehurumende hwegore rinouya uri kupindwawo nemamwe makurukota ehurumende akasiyana-siyana uye unopera nemusi wemugovera. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taurai Shava.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzinosvika zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana dzateerera kurudziro yaro yekuti dzikande mapadza pasi nhasi namangwana senzira yekuratidza kunyunyuta kwadzo nemabatirwo adzinoti dziri kuitwa nehurumende. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti zvinyunyuto zvikuru zviri kususukidzwa nevarairidzi ndezvemari yemihoro iyo isisavakwanire. Vanotiwo vanofara nevemamwe masangano evashandi vehurumende ava parutsigiro mukuratidzira kwavo uku uye vanotarisira kuti mangwana varairidzi vakawanda vachabatana navo muzuva rechipiri rekuramwa mabasa iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Wafamba chaizvo kudarika patakatangira tikaona nhasi vanhu vanokwana kuita 85% vemamemba zvedu varega kuenda kumabasa. Vachiratidza kunyunyuta nekusabhadha kwamari kwavari kuitwa vachitambiriswa mari isingakwani. Tirikutarisira kuti mangwana patinotanga zuva vanhu vazhinji vacharegera kuenda kubasa. Tinofara zvakanyanya nevamwe vasiri vemamemba zvedu vanga vajoina dambu mberi kwatiri kusvika uku. Tiri kuona tichisana pakaomara.
Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti muronge kuramwa mabasa kwemazuva maviri?
Mari yatiri kutambira haina chaichatenga. Mishonga yekuzvipatara yakutengeswa nemaUnited States dollars. Mafizi evana kune zvimwe zvikoro aakuidzwa. Hapana chati takwanisa kuwana. Mari yedu yairodwa neover 300% kuti mhuri chaidzo dzidye hadzitakwanise kudya. Saka isusu chikumbiro chedu chikuru chatiri kunoita nehurumende yoramba yakaisa zvitanda munzeve ndechekuti ngavatipewo mari inoenderana nemitengo yavo hazvizve zvinhu. Kuvarerutsira kwataita kuti vasanetsekane nekukalkulata ndokungovati ngavatipe ari maUnited States dollars. Sekuwirana kwatakaita muna 2012 pakanegoshetwa masalari edu. Masalari edu hana kumbonegoshetwa ari mabond notes, hana kumbonegoshetwa ari MRTJs, akanegoshetwa ari maUnited States dollars.
Saka hurumende iri kutambira sei danho renyu ramatora rekuramwa basa iri? Tichiona kuti pamakazviita svondo rapera maimbochema kuti dzimwe nhengo dzenyu dziri kushungurudzwa.
izvezvi tinoona kuti pane kuvhundutsirana kwaitwa kune nzvimbo dzakawanda vanhu vanga vachizvidzirwa kunzi vachadzinga mabasa asi tiri kuramba tichivasimbisa kuti hakuna munhu achazodzinga mabasa nekuti zvatiri kuita zviri pamutemo takazoisa hurumende nguva iripo sotaziwawo kushungurudzwa kuri kuitwa vamwe kusanganisira vaitwa pamba pakuna vati vapaza pamwe imbavha pamwe hadhisi asi vatora zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvinhu zveunion vakatorawo zvinhu zvaziri mumotokari zvakawanda zvokuti maonero atangoita tangofunga kuti kana dzisiri mbavha vanogona kunge vari vanhu vanotorowo vestate vanongoda kuti tidzokere kumashure pabasa ratiri kuita asi tiramba tichienderera mberi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, rimwewo sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro dzapiwa mvumo yekupinda mumigwagwa muHarare mangwana dzichiratidzirawo nemabatirwa dzinoti dziri kuitwa nehurumende. Asi sangano iri rabhadhariswa nemapurisa madhora mazana mana nemakumi mashanu semari yekuti vakwanise kuchengetedzwa nemapurisa vachifora. Munyori wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo dzichanosiya magwaro enyunyuto kuPremier Service Medical Aid Society, kubazi rezvevashandi nemamwe mapazi ehurumende. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri abata vaMajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Chokwadi chakaita musangano muviri nemapurisa ekuroad ekutrafic pamwe chete nekupolice intelligence acho ekuti tikapuwa mhinduro yedu yekuti machi ienderere mberi tikakwanisa zvakaipuwa tanga yekuti tibhadhare mapurisa epolice escort. Saka mapurisa yati abhadhara nhasi, saka machi yedu iri kuenderera mberi mangwana tanga paafrica unit square toenda kwabusiness, toenda kuministry of finance tosiyatamba, toenda kuministry of labour tosiyanotamba zvakare.
Tainzwa kunga mapurisa aikurambidzai kufora neuwandu hwenyu, zvii zvamakazowirirana?
Chiripo ndechekuti takavaudza kuti kumacha takawanda hechi hapana nyaya, ivo vanga vari kuti hamuzopindi mese mubuilding muri 200 kana 300 kukonzera noizi mubuilding. Saka takati aiwa tinoenda kana tiri 200 tasakava tiri 200 kudaro ndikatovati hatitomboridzi vanhu tedi kuno kunopinda vanhu vatatu venorosiya tamba. Saka tangoti kwatinoenda kwacho ivoko vanhu vanokwira mubuilding vanogona kunge vatori 5 tedi vosiya tamba vodzika toenda pane chibuilding kuenda kuti vamwe 5 vodzika toenda paneni kuenda 5 kuti vopedza pedzoka todzingira kudzimba dzedu. Tasenda meseji yedu
tiri kuonawo sangano reApex Council riri kuti harinaiwo nechekuita neurongwa hwekuratidzira kwamuri kuita uku, zvakamira sei?
Tanga tisina kumbovati vane chekuita nazvo. Kana pamakanzwa tichitaura kuti tiri kuratidzira, makambotinzwawo tichitaura mazita avo vanhu ivavo. Isu tiri kuti we represent the workers, tiri kuda kunegotiatawo negovernment. Asi tinoda kuti mitemo yakagadzirwa yeudzvanyiriri yekulectis begging yekuti tinoda kuita mubatanidzwa wokukumbira tinoda kuita nhaurirano yekuti tinogadzirisa sei machallenges atinawo kubva patorwa leadership yeapex nevanhu ivavavo. Nyaya dzakanga tatanga zvakanaka dzehousing dzemananimandarinzengizvi dzese dzakangofa icha nemumwe murayiridzi ari kutorwa chokujama kuzasi kujochuloko hapana chaari kuwana nepamusoro pekuti utungamiri hwacho hausi kukwanisa kunyatsoarticulata zvekudiwa nevashandi. Dai apex council yambotisiya taita zvatiri kuita, ivo vaitewo zvavo zvavari kuita.
Avo vanga vari munyori wesangano reptuz vaRaymond Majongwe vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekuchecheche kuchipinge vanoti kusagadzirwa kwemugwagwa unobva kutanganda uchienda kuchiredzi kwave kukonzera njodzi dzakawanda pamwe nezvirwere sezvo kuchigara kuine guruva rinokonzerwa nemarori mazuva ose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wanga wakarongwa neStudio 7 neMedia Center, vagari vepachecheche Growth Point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko. Rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika paBechnaf Bridge. Vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara. Vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai Clemens Dube vati vazhinji munzvimbo iyi vave kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu.
Nyaya yemugwagwa uyu inopisa hasha dzakashata. Mugwagwa uyu wani kunotipe zvirwere. Tuu tarashikirwa ngevakawanda. Hama neshamwari dzapera mumugwagwa mupato bvanza rapedza hama dzedu.
Muzvina bhizimisi vaPatrick Makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwaMutare nekuChiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mumugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara.
Kuti matraki abhiri anofamba muEgreenfield anosimudza dust rinoda kuma 10 minutes kuti risetide kukwanisa kuzoona mberi. Upenyu hwarasika murod hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuiti nekuda kwerutiro. Matsaona anopfuura makukuvara kwevanhu vasingashaika havo vanopfuura 50. Izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodhiwo hatikwanisi kuva nemafiga iwaya.
Vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels iyo ine magonyeti anofamba mumugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu. Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yeGreen Fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita seTonga Tulets iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita seHippo Valley neTriangle. Kanzura wenzvimbo iyi amai Wishes hama veMDC Alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita seGreen Fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu.
Ndakamirira kanzuru ndiri kanzera kudai ndinotoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho nokuti inongotsika-tsika. Kune inonzi Green Fuel kunoku iri musimbajeri wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yasishandisa rodhi iroro asi zvairi kubatsira tikuzvionawo. Iye ndiye yakatoya kuzobhenefita muno muarea medu. Isi tichitoona ichisvika ine varungu iri kambani huru huru kudaro takatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakuchinaka manje.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumi manomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu.
Vatungamiriri vatinavo makanzuro kana maMP vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kuparliamendi. Kana vachinge vatadza kuparliamendi vanhu vanotaura vega vanosimuka vega. Isi toti inzwi iroro rozivikanwa ndozvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tine marekodzi yekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti toda kuti rodhi rigadzirwe.
Vamadhuku vati mumiriri wechipinge South vaEnoch Porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi izvi hazvisati zvaitika. Hatina kukwanisa kubata vaPorusingazi pamwe neveGreen Fuels kuti tinzwe mativi avo. Musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 kwacheche kuchipinge South ndini Godwin Mangudya.
Kuma kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neve Media Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Madzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMatthew Whitaker avo vakadomwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi wenyika. Munhu agara achitsigirana nemashoko avaTrump ekushora urongwa hwekuferefeta kana Russia yakapindira musarudzo dzemuAmerica muna 2016. VaWhitaker avo vane makore makumi mana nemapfumbamwe vakatanga basa mubazi rezvemitemo gore rapera. Vari mukuru wevashandi mubazi iri. Vakuru vemuCalifornia vanoti vakwanisa kuziva munhu akapfuura vanhu gumi nevaviri vakafa nezuro kuchamhembe kwedunhu iri. Mapurisa anoti munhu uyu ndi Ian Long, uyo ane makore makumi maviri nemasere. Vanhu vakapfurwa nezuro Maneru vaive mubhawa reBorderline Bar and Grill muguta reThousand Oaks vachizvitambira zvavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara tsaona yanezuro sedambudziko guru rakawirwa nenyika kana kuti national disaster. Izvi zvinotevera kufa kwevanhu vanodarika makumi mana nevanomwe vakashaya mutsaona nezuro mushure mekunge mabhazi maviri anoti reSmart Express nereBolt Cutter abonderana pedyo nekwaRusape. Mabhazi aya ainge achangodarika patollgate remunzvimbo iyi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe kana paine vamwe vanhu vafa, asi vati titaure nemukuru wavo amai Charity Charamba, avo vatatadza kubata. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira nevamwe vakuru muhurumende vari muLondon kuEngland kwavapinda musangano wezuva rimwe chete weInvestment Forum waitirwa paLondon Hilton Canary Wharf iri muCentral London. Musangano uyu wakarongwa neZimbabwe Investment and Development Agency, iyo yakaburitsa gwaro nezuro ichiti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekushambadza Zimbabwe nemikana iri munyika. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vashoropodza danho rehurumende murwendo urwu vachiti dai hurumende yambomisa nzendo dzakawanda yogadzirisa nyaya dzeupfumi munyika. Hatina kukwanisa kubata amai Mupfumira kuti tinzwe divi ravo, asi tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana kuti tinzwe zvizhinji.
Kuenda kunze kunenge kuri kuedzawo kuenda kunoshambadza nyika, kuenda kunotauriranawo nevamwe kuti vaonerewo maonero ekuti tinogona kuita ushamwari hunopa business munyika. Asi pari zvino hatidedi kunyeberana upenyu hwetourism muZimbabwe wakati womei, nokuti sezvamunongoona even ndege chaidzo dzava nedambudziko rekuti dzive dzine nzira dzokupinda nadzo muZimbabwe pamusana pezvikwereti nezvimwe zvatiremera munyika. Asi hatiregere kuenda kunoshambadza, kuendawo kunokumbirawo kune vamwe kuti ngatibatsiranei pakuti basa iri rifambe zvakanaka.
Ruzhinji ruri kuchema nenzara nenhamo munyika kuti zvinhu zvakaoma. Hazviiti rerukiri here senyika kuti kuendewo kana munhu mumwe chete kana vashoma pane kufamba vanhu vakawanda kudaro?
Ya, iro idama chairo chokwadi, nokuti zvinhu zviri kurema. Zvamunoona zvatambotaura kuti muno munyika hatina yedu ndege chaiyo inosvika kunyange kunyika dzevamwe kure ikoko. Saka zvinenge zvitoreva kuti kufamba nezvevamwe zvinenge zvichibhadharwa. Hongu kunotsvaga bhizinesi kunenge kwakanaka, asi kukaendwawo vashoma ndone mutoona kuti nyange isu sekomiti yenyu yeparliament hatina kunge takokwawo parwendo irworwo.
Mumafambisirwe anoitwa nyaya dzetourism muZimbabwe, imimi sekomiti inoona nezvetourism iyi, ruoko rwenyu runenge rwuri papi?
Isu tinenge tichifanira kuona kuti kudyidzana kwedu nevashanyi kufambe zvakanaka, nokuti tourism ibanhiko rinotounza mari yakanaka chaizvo munyika. Asi tozotarisa manje kumitemo yedu yenyika, kunyanya kana takatarisana nemiripo mataxis edu anoti kwirei kupfuura evamwe. Saizvozvo pane kuchema kuripo kwakuti kunyange neministry yedu inoti vaenzi vanouya vanobhadhariswa tax yemakandinzwani yekungosvika munyika yavanoita arrival tax yanga iri pa15%, zvisingaitwe dzimwe nguva nedzimwe nyika.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Konsilia Chinanzva Vana vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Masangano emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti International Republican Institute neNational Democratic Institute azeya ongororo yakaitwa pamwe nekurudziro yesangano reZimbabwe International Election Observation Mission. Mutori wedu wenawo Blessing Zulu apinda mumusangano uyu. Blessing, musangano uyu wafamba sei?
Hello Ivan.
Musangano wafamba sei wamapinda uyu?
Musangano wafamba zvakanaka chose, uye uchangobva mukupera, kwataurwa iko nevanhu vakati vanosanganisira iwo ambassador Johnny Carson, vanosanganisirawo amai Elizabeth Lewis vanoshanda nesangano reInternational Republican Institute, uyo pataurawo vanonzi Valerie Gaba, vakatungamirawo ivo vaienda kunoongorora sarudzo dzekuZimbabwe, nevamwe vakaitawo samai Jessica Kigan. Vanga vari musangano irori rekaenda kunoongorora sarudzo muZimbabwe.
Pane zvitsva here zvataurwa pamusoro peZimbabwe? Pane zvimwe zvatagara tichingonzwa izvi?
Vataura zvinhu zvakawanda zvavativo zvinofanira kuti zvinge zvichiitwa kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisingazoite mutauro. Chavanyanyokoshesa nhasi yanga iri nyaya yekuti mauto haafaniri kunge aine chekuita nesarudzo, vachitivo izvi zvinosanganisirawo nyaya dzekuti munhu anenge achikwikwidza musarudzo ari mutungamiri wenyika haafaniri kunge achishandisa mauto kana zvimwe zvinhu zvehurumende kuti ainge achitsvaga iye rutsigiro. Asi nyaya yavanyanyosimbisa ndeyekuti mauto emuZimbabwe anofanira kuregedza kuti anga achipinda munyaya dzakadai dzesarudzo idzi.
Imo mune kurudziro dzavapa zvavanyanya kubata ndezvipi zvavanotarisira kuti Zimbabwe iite?
Vari kutiwo Zimbabwe inofanira kuvandudza maitirwo esarudzo, vachitiwo sangano reZEC riri kuratidza kuti harina iro udzamu hwekuti ringakwanise kunge richibata sarudzo dzisingazoite mutauro mune ramangwana. Nekudaro vamwe vanga vachitiwo pamusangano uyu masangano ekunze anofanira kupa ZEC zvikwanisiro, asi vanga vachitaura vakamirira masangano maira NDI neIRI vati aiwa hurumende yeZimbabwe ndo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC ine zvikwanisiro, nekuti havati kuti vanhu vekunze vange vachionekwa seivo vanenge vachiita kana kubatsiridza sarudzo dzinenge dzichiitwa muZimbabwe. Vari kuti idzi sarudzo dzevanhu vemuZimbabwe.
Pane here zvimwe zvaungade kuti veruzhinji vazive pane zvabuda mumusangano uyu muchidimbo?
Pane zvimwe zvabuda, nyaya yakakosha ndeyekuti vativo havachangomirire chete kuti vaende kunoona zviri kubuda musarudzo muZimbabwe kwapera makore mashanu, asi vachatanga kuendawo kunoongorora mabi elections, vachitanga nebi election iri kuitwa kwamutoko iyi.
Aiwa, tinotenda Blessing. Blessing Zulu mutori wedu wenhau anga achitaura ari muno muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa urongwa webhajeti uri kukurukurwa kuBulawayo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyaya yemabond notes yotsviriridza pamusangano wekuzeya bhajeti regore rinouya. Varayiridzi vekumaruwa vanotanga kuramwa mabasa kwemazuva maviri kwatanga nhasi. Studio 7 inoenda kuchecheche kuchipinge, uko inoudzwa matambudziko akatarisana nevagari veko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, tumirai kustudio7@voanews.com. www.voashona.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.